vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mubazi rehurumende rinoona nezvemvura pamwe chete nezviwanikwa injiniya Tinaise Mutasa nhasi vaudza vanhu mumatsvingo kuti vari kuita tsvakurudzo yeuwandu chaihwo hwevanhu vanofanira kubvizwa mumisha yavo vachinogariswa patsva.
Vanhu vanoda kufambiswa kubviswa munzvimbo yatingati Dam Reservation Area patakavaverenga muna 2013 vaiva kuma 6000 families. Ivavo ndo vatinofunga kuti vatiwedzerei uye ibasa ratisina kuzonyatsopedzisa takuti tipedzise dhamu uye nekubvisa vaya vakanga vonyura. Saka imhuri dzinofanira kubviswa kuitira kuti dzisagara munzvimbo iya yatingati kurima kwavo kudini kwavo kungaita kuti dhamu riwande jecha.
Amai nasai muzvidziwa vanogara murani rekwasese kwachivi vati vanotyira kuti vanogona kuitwa zvakamboitwa vamwe vakarasirwa mukamba yechingwizi mugore ra2014 vakaguma vononga sosve nemuromo.
Ini zvehurumende kuti kwairi kuti inotibvisa ichinotisa kumwe ndongona zviri zvinhu zvakaoma bhozi tichangotanga mhuri vana vachiri vadiki zvokuzodzokorodza zvegore riya rekunoiswa mukembu. Ene mukempu machona unhu wemukempu tomuziya hakuna ninge achienda kubasa hakurinike ivi ndikasaiswa mukempu asi tononge zvinenge zvakangotomira nekuti hatizive kuti kwatiri kuendeswa mhinde yachona inorinike here tichanoiswa pane matombo here.
Matanos Mukumbwa vekungomahuru vanotiwo vanotyira kuti hurumende inozotadza kuvabhadhara mari yavakashandisa kuvaka misha yavo yavachasiya vaputa kuti vandovakamutswa kwavachaendeswa.
Maonero atinoita ndekuti dambudziko ratatosangana naro iguru rekuti mari dzedu chadzichadzo dzokutamiswa tinogona kudzinetsekawadzovanhu.
Asi vamutasa vati hurumende ichagadzirira zvinodiwa zvose kuti vanhu vatamiswe zvakanaka. Mashoko aya atsinirwawo negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amai Shuvai Mahofa avo vaudza Studio 7 kuti hurumende ichaona kuti vanhu ava vagariswa zvakanaka uye nzvimbo yekuti vagare yavepo kunowanetsi kumwenezi. Vatiwo hurumende iri kugadzirira mari yekuripa vanhu vanenge vatama ava. Vamutasa vaenderera mberi vachiti tokwe mukozo ichadiridzira mahekita zviuru makumi maviri nemashanu nekudaro vagari ava vachabatsirikana nekuwana mari kubva mukurima uye nemabasa achabuda. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo ndini Gandri Maramba.